manera akanaka muri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina zvita 12, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reSenate rinopasisa bhiri rekubvisa chirango chemutongo werufu reDeath Penalty Abolition Bill. Kanzuri yeHarare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kunyuka kwechirwere ichi mumusha weBelvedere. Mukuru weIOM anopeta rwendo rwake rwemazuva matatu muZimbabwe achikurudzira nyika dzemusadiki kuti dzishandidzane munyaya dzekufambidzana kwevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reSenate nhasi rapasisa bhiri rekubvisa chirango chemutongo werufu reDeath Penalty Abolition Bill uye zvasarira kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kusaina bhiri iri kuti uve mutemo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvatambirwa nemufaro nevakawanda avo vakurudzira vamunangagwa kuti vasaine bhiri iri kuve mutemo sezvo ivo vamunangagwa pachavo vakavimbisa kuti vachabvisa mutemo wemutongo werufu munyika pavakatora matomu muna 2017. Mumiriri wedziva resekwa muparamende vaEdwin Mushoriwa vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change avo vakakwidza bhiri iri kuparamende vaudza Studio 7 kuti vanofara nezvaitwa nedare reSenate uye vamirira kuti mutunga miri wenyika asaine
mutemo uyu kana wakanga wasainwa wakuita kuti Zimbabwe inge yakabatana nezimwe nyika dzakawanda pasi pano kunyanya even mudunhu rino reSadic kuti tifambe mugwara idzva tichiziva zvakare kuti mutemo wokutongera munhu rufu hausi mutemo uri maringe netsika dzedu hausi maringe uri maringe neeven neshoko raMwari kuti tinoziva kuti munhu wokutanga kuuraya akanga ari Cain akaura Abel asimwara vana kumutongera rufu.
Mukuru wesangano reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender Zakro vaEdson Chota vatenda dare reSenate nekupasa Death Penalty Abolition Bill.
Toda kutenda kuparamende yeZimbabwe ndinoimba kuti mutungamiri wenyika nerukudzo rwainarwo vachaitawo tarisa zvikuru izvo zvatiwa neparamende yeZimbabwe setarisiro yevana veZimbabwe kuti mutemo uyu unge uri mutemo ngochinyangadza zvikuru usingapenyika chimiro usingatarise kuvanhu sezvo vanofanirwa kunge vari
vanoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano ravana chipanga mazano munyaya dzemutemo reVeritas amai kuziva kwashe chingoma vaudza Studio 7 kuti zvaitika zvakanaka chose nekuti zvinoreva kuti hapana munhu achaurayiwa kunyange akapara mhosva ipi zvayo.
Zvazvinoreva ndezvekuti hapana munhu achatongerwa rufu pane imwe neimwe mhosva mukati nenyika yeZimbabwe. Ende izvi zvaitwa nedare reParamende zvinoenderana nebumbiro remutemo repasi rino rese yatinoti izvo iwo maInternational Human Rights Instrument. Saka nhasi izuva rakanaka, izuva redu rekufara, tichifarira kuti hurumende yedu neParamende yedu yaitevedzera magwaro emutemo epasi rino rese.
Mumashoko avo kuvatori venhau, mukuru wesangano reAmnesty International Zimbabwe amai Lucia Masuka vapembedza dare reSenate vachiti zvaraita zvaratidza kukunda kwavo nevamwe vese vange vari kurwira kubviswa kwemutemo weDeath Penalty pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu kuupenyu. Amai Masuka vati vanotarisira kuti mutungamiri wenyika vachasaina bhiri iri nekukasika kuti rive mutemo vachivhura chikamu chechipiri chechipiri cheparamende echikumi vamunangagwa vakakurudzira paramende kuti ipasise mabhiri ese asina kupasa muchikamu chekutanga kusanganisira death penalty abolition bill vamunangagwa pachavo avo vakatongerwa rufu nenyaya dzekuita chitororo panguva yehondo vakapona nekuti vaive pasi pemakore makumi maviri nerimwe 21 vakavimbisa kubvisa mutongo werufu pavakatora matomu muna 2017 Zimbabwe ine vasungwa makumi matanhatu nevaviri 62 vakatongerwa rufu asi yakapedzisira kuuraya vanhu muna 2005 ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangutya.
Mukuru wesangano reInternational Organization for Migration kana kuti IOM amai Emmy Pop avanga vachishanya muZimbabwe kwemazuva matatu vapeta rwendo rwavo vachikurudzira nyika dzemudunhu reSadiki kuti dzibatane mukutsvaga nzira dzakawanda dzekusimudzira kufambidzana kwevanhu pakati penyika idzi kuitira kuti dzinge dzichizosimudzira dunhu kuenda mberi. Amai Pop vakave mukuru weIOM wekutanga kushanyira Zimbabwe mukati memakore makumi manomwe nematatu nezuro vakasangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Vakapinda munyika nemuvhuro svondo rino vakatambirwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu waJulai Moyo. Chinangwa chavo chinonzi chaive chekuona mararamiro anoita vanhu vanobva kune dzimwe nyika vari muZimbabwe. Vaimbo yemutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nemuvhuro svondo rino vakamira pamberi pekomishen iri kuferefeta kufambiswa kwemabasa muguta reHarare iri kutungamirwa nevaimbo vemutongi wedare repamusoro Justice Mafios Cheda vachipadivirawo pamusoro pekufambiswa kwemabasa mukanzuru yeHarare. Komishen iyi yakaumbwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti iongorore mafambisirwo ari kuitwa mabasa mukanzuru uye nyaya dzehuori dzinonzi dziri kuitwa mukugoverwa kuri kuitwa nekanzuru nzvimbo dzekuvakira dzimba. Kuri tinzwe zvizhinji tabata vachamisa.
Ndakanga ndisingani nekuti ndakaona kuti kukuita kwekuda kunge dena kwemanyayi nekuti nehandinei nechekuita nezvinoitika mukanzuro. Handisi kanzuro, handisi mushandi wekanzuro, handishandi kuhurumende ndiri kunoka kwagavhumendi, handisi minista. Ini ndakazvimirira muchimirira vana veZimbabwe sekupuwa kwandakaita mandate kana kuti basa kunzi timiririre semumiririri nemutungamiri wenyika. Ndiro basa randinoziva iroro. Asi ndakati hai zvisinei, kudaro kutsvaga havo mukaka wemombe nyere hazvivanikwi izvozvo. Mukaka wemombe haukamu pamberi kana kaa. Saka vaitsvaga zvinhu zvakanaka pachinhu chakashata chinhu chekanzuro chinenge chichiitwa nezvimwe zvinenge zvichiitwa izvi.
Saka imiwo makavatichi muchipindura kumubvunzo wavo uyu?
Ndakavaudzawo mashoko andakavaturira ipapo kuti zvamandishevedzera hazvina kana maturo. Kutsvaga kwavashaya kutsvaga nemugati chinokaona uya uchitsvaga kuti unogona kuwana kumhandara pachembere unenge usina kutoo chaunogona kuwana pakati pazvo. Ndakavaudza kuti isu tinoshanda nemurayiro, kanzuro inoshanda nemurayiro, inoshanda nemitemo Eden Council Act. Saka hazvanga zviri zvekuda kungotungana kwembudzi.
Tichionawo imi maonero enyu pane zviri kupomerwa izvozvo kunzi muguta meHarare vanhu vainge vachingoita madiro adyo china mukupana nzvimbo dzekugara. Imiwo sedunga munhu savachamisa munoti iwo nezviri kunzi zviri kuitika izvi?
Ini ndakagara ndataura pachena nemutungamiri semunhu anoonawo maonero angu kuti tsika inoitwa unyari iyari zvinoitwa hove inoora kubva kumusoro. Musati kana hove yaora munotsvaga kubesu kuda kunoona kuora kwayo. Tsvagai kumusoro ndiye kunotangira hoye kuora. Kazhinji zhinji mutungamiri ndiye unoseta mastandard. Ndinogara tichitaura chiri nechokuti standard set at the top by the leadership. Saka dambudziko remuHarare nemumaguta ese nemunyika muno huori ende zvinotangira pavatoko. Kana vatungamiri vasiri kunge vakarurama zvinokanganisa zvinhu zvose. Ndosakati kuti pavudiko vatungamiri vatsva pane tungamiri vanhu vakazvipira vasingadi kupuwa kana kutora vanoda kupa nokupa contribution.
Avanga vari vaimbuwe mutungamiri webato runopiki sari Triple C Vanelson Chamisa vari parunare muarare ne Studio 7. Vareri, echino echiziso chaka kosha. Mave kukwansa kunzwa na uzedu pa VOA WhatsApp channel yedu ye VOA Shona. Kutimbata nenesu pa WhatsApp channel ii, endai pa WhatsApp mota kapakanzi status, mota ka VOA Shona, mozanya button rekuti tevera kana kuti follow. Kana mchida link, munokwansa ukuenda pa Facebook page yedu, apo patino isa link yekuti mukwanse kubatana nevamwe pa WhatsApp VOA Shona channel. Kanzuri yekutare Harare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kunyuka kwechirwere ichi muBelvedere muHarare. Mutoro wenautobus mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kune munhu mumwe chete akabatwa nechirwere chekolera vhiki radarika munzvimbo yeBelvedere muHarare, chikonzero chakapiwa chiri chekuti nzvimbo yaaigara yaive isina kushambidzika uye mvura yaainwa yaive yakasviba. Mukuru wezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vaudza Studio 7 kuti vari kutyira kuti vamwe vanhu vari kugara munzvimbo iyi inova isina kupiwa mvumo nekanzuro kuti vanhu vange vachigara vachabatwa nechirwere ichi.
Maconditions acho aripo haana kumira zvakanaka. Vari kunwa mvura iri kubva murwizi rwuripo, hapana matoilets, ndopavanorasira marara, ndopavana nzvimbo yacho haitoiti kuti munhu agare ipapo. Saka hatisi kuziva togona kuti vamwe vanhu vakawanda vanobva ipapo, saka tinotanga kuti vavhaccinata vese va.
Vachonzi vaenderera mberi vachiti vagari vemuHarare vanofanira kutora mamwe matanho ekuchenesa mvura yavanoshandisa, zvisinei nekuti yabva kukanzuru here kana kuti vanenge vaichera muzvibhorani kana mumigodhi.
Tinoda kuti mvura yese ichashandiswa kunonwa kana kuti kugeza ndirona zvatoti domestic purposes ngaitange yatritwa, aidha yabhoiliwa, maisa matablets, water guard kana chii zvinoita kuti utachiwana kana hurimu unonge wafa zvokuti even ukaumedza hauzonokodzera chirwere.
Kutaura kwavachonzi uku kunonzi nemukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare, Recombined Harare Residents Association vaRuben Akili, kunoratidza kusarongeka kwemakanzuru panyaya dzekukurudzira utsanana.
Zvinhu zvinotunzwa kana kuti zvinokonzeresa chirwere chemanyoka, zvirwere zvemanyoka zvakafanana nekushaika kwemvura, zvakafanana nepombi dzesiweji dzinoputika dzisingagadziriswe, zvakafanana nenyaya yekusatakurwa kwemarara zvikasagadziriswa, uchaona kuti zvirwere izvo zvicharamba zvichinyuka. Saka gara tichitaura tichakati muchaona patinosvika muna December, November period, zvirwere zvemanyoka zvichatanga kukura nechikonzero chekuti zvinhu zvizhinji kana kuti pachingwa ndati madrivers of cholera iyayo ari kuramba asina kuadreswa.
Ukuwo mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu maererano nemvura, Recommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa, vanoti makanzuru ndiwo ane mutoro mukuru wekuona kuti maguta avo awaniswa mvura yakachena.
Responsibility yekupa vagari mvura ine makanzuru. Yes, pavanosangana nezvinetso vanogona kuenda kucentral government, asi ivo ndivo vari pamberi panyaya iyi. Asi isuwo sevagari ngatichiitawo pedu, tiwanise kanzuru mari kubudikidza nekubhadhara mari dzinodiwa, kwete kuda kuwaniswa mvura isu tisiri kuita sei tisiri kubhadhara mari dzacho.
Vanoongorora nyaya dzemagariro evanhu uyewo vari munyori mukuru wesangano reEpworth Residents Association vaPeter Nyapetwa, vanochema nekuparadzwa kuri kuitwa matoro, vachiti izvi ndizvo zvimwe zvakonzeresa kuti mvura yemuzvibhorani isawanike nyore uye inge isina kuchena.
Nyaya yemawetlands nekuagira matoro inotoshamisa. Kana isu takakurira kumaruzevha taitowanzi wetlands kana matoro anokosha, asi izvozvi mudhorobha vanhu ari kuvaka mawetlands ari kukonzera kuti even mvura iyo yemugodhi ipwe uyezve kuti ishayike. Ende ndiri kuona kuti kana vagari chaivo havasi kudzidziswa kukosha kwenyaya idzodzo dzemawetlands, vari kungofunga zvekungopuwa pekugara.
Chirwere chekorera muZimbabwe chakauraya vanhu vanodarika mazana manomwe kubva pakatanga gore rapera kusvika gore rino muna Nyamavhuvhu. Chirwere ichi chinonzi chinokonzereswa neutsvina uye chinotapuriranwa nyore muvanhu vanenge vasina kushambidzika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Direct from Washington, the voice of America.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weDemocratic Republic of Congo waFelix Tshisekedi vakakurudzira kuti nyika ifunge nezvekuwandudzwa kwepfumbiro remitemo paine vamwe vari kushoropodza danho iri vachiti mutungamiri wenyika uyu ari kuedza kutsvaga nzira dzekuti aramba ari muhofisi kudarika matemo maviri aanobvumidzwa nemutemo. Hofisi yemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu yadzivisa nhasi kuti mauto eIsrael acharamba ari mune imwe nzvimbo iri kumuganho neSyria iri pedyo neGolan Heights kusvika mauto ari mudivi reSyria avimbisa kuchengetedzeka kwenzvimbo iyi. Munyori mukuru wezano PF Robert Mpofu vapindira mugakava riri pakati pemunyori weboka revechidiki vatino machakaire nemutevedzeri wavo vaJohn Paradza zvichitevera danho rakanga ratorwa navamachakaire rekumisa basa dzimwe nhengo dzeboka iri vachiisa vamwe vavanonzi vakasarudza voga. Nekuona kukandirana makobvu nematete kwanga koitika muvatungamiri veboka revechidiki ava vamupofu vazonyora tsamba vachitsiura vamachakaire kuti havana kutevera gwara mukupasisa ndodzokorora mukubvisa nhengo itsva nhengo idzi vachidzitsiva nedzavo dzavakasarudza vachiti izvi zvakaitwa kunze kwemutemo. Asi vamwe vanoti kurwisana kuri muboka revechidiki uku ndizvo zvinoratidza kuti mubato riri kutonga hamuchina kugadzikana kubva zvatanga nyaya yekuti mutungamiri webato vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari panyanga kusvika muna 2030. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yevechidiki muzano PF vaSnowball Tongogara pamwe nevechidiki vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamakomborero aruzivishe. Tatanga nekubvunza vatongogara kuti vanoti kudii nemakakatanwa ari muboka ravo.
Hapana chinoshamisa, just unfortunate kungoti matsamba azongosvika social media pati kutaurirana kuripo pakati kuvatungamiri hakusi kwakawadzana kutaurirana kuti ai zvavaita zvizvizvi hasi raitenzii zvataita zvii raiti hakusi kuvisana hakusi kwakatana kungosiyana maonero. Asi tinoziva kuti bato redu rezampie rine purosesi yekugadzisa nyaya dzakadai kana vanhu vasiri kuita muono mumwe chete. Hazvisi zvingaenzi zvingabva zvashamisa kana kuti vanhu vanga vazovatetera pamusoro pegomo vachivabembera kuti zampie mune kunetsana. Aiwa hamuna kunetsana, mavagadzirana chaizvo.
Vaharuzishi hanzi navatongogara kugadzirisana kwebato.
Ipapo ndinowira navatongogara kuti hapana chekupembera pane vechidiki pane zviri kuitika nekuti vechidiki vachitarisa utungamiriri hwevechidiki huri mubato riri kutonga vanenge vachitarisira kuti nhunha dzavo dzine chekuitira nekuwana mabasa, nhunha dzavo dzine chekuita nekuwanawo mugove wavo paminda, kuwanawo mugove wavo kumigodhi, kuwanawo mugove wavo kumakambani, kuwanawo mugove wavo muhurumende. Zvavanenge vachishandisa zvinge zvichifambiswa nevechidiki vebato riri kutonga hasi izvo zviri kutaurwa. Zvatiri kuona pari kuitwa makakatanwa ekuti hakunganzi kuonesana. Kana kuri kuonesana vangadei vakagara musangano vakabuda vane statement, nekuti panonzi pari kuitwa statement nemukuru wechidiki zvo zvichitarisirwa kuti vese vanenge vawirirana. Asi mukaona mutevedzeri womukuru wechidiki akubuda achitaura rimwe statement, mukaona vamwe kune mamwe maprovhinsi kwakaita sekuna naBulawayo neMatebele neNorthern South vachibuda vachitaura kuti havasi kuwirira nezvakaitwa nemukuru wechidiki zvinoratidza kuti hapasina kuwisisana. Ende mukaona zvavakubuda mumasaisai zvinoreva kuti kunyogwa kunoitwa mumatsamba aya hakusi kwekuonesana asi kutoratidzana masimba. Vava panguva yekuti vakuratidzana masimba sevakuru vechidiki, ende kana vachiratidzana masimba zvinenge zvichiratidza kuti umwe ane kwaari kutembana kwakatsika umwe ane kwakatsikawo.
Vatongogara, hanzi chii changotarisa kuti utungamiri hwevechidiki hwakagara pasi pane kuti uyo aburitsa gwaro, uyo aburitsa gwaro?
Matamba ayo ari kuona kutenderera pasocial media anga asinei neruzhinji rwezimbabwe zvati unfortunate kuti azongoonekwa muda kwamasaisai bati kutotaurirana kwemumba kwazvinenge kuchiitika kwozoonekwa kuti
pane kodzero here kuti tigare pasi tionesane. Hamunango mhanyo kuti ngatigare pasi, vanogara pasi kana pane agenda. So ndinotoziva kuti kusvika kuno vatungamiri vedu vari kutogara pasi vachionesana kuti aiwa dai zvadai dai zvadai dai zvadai. Tagara vamutezi bato hombe, saka nyaya dzekuti tinenge tichimhanya tichida kugata matambudziko esanganiwa nemuzimbabwe zvinoita kuti vanhu vaite muono wakasiyana kuti totinganeyei iyi matinoyei iyi. But chinangwa chedu chine riri chimwe chete, haisi nyaya yekuti vanhu vangatadze kurara kana kufunga nezvazvo kuti pane zvinoitika kuzanupie. Vachaona zanupie ichiramba yakasimba ichingotonga yasiyana opposition yokutoti vanhu vanobva vatodzingana mumapato kana vatobva kuonesana zvakanaka. Kwedu kune ideology, kune constitution, saka zvinhu izvozvo zvinoita kuti tizive kuti bato redu richiri rakasimba.
Varuzivishe, pindurai tinzwe hanzi. Izvi zviri kuitika zvasiyana nezvinoitika mumapato anopikisa.
Ndiri kufarira kuna vaSnowball zora nhasi nderekuti zvinhu zvavari kutaura ndiri kuwirirana nazvo. Ndasingazivi kuti tinowirirana zvakadai. Tiri kuwirirana kutotishuwa zvasiyana nezvinoitika kumapato anopikisa. Nekumapato anopikisa vakanetsana zvikadii zvikadii, hapazonzi pane azourawa. Vakanetsana zvikanzi pane adii zvikazodii, hapana anobudisira umwe svombo. Vakanetsana zvikai pane azodii zvikadii, hapana anosungisa umwe. Izvi zvatinonge tichiona zvichiitika kuZANUPF pavakanetsana. Hakusi kare 2017 musuno kwakafa wakawanda. 2017 musuno wakabudisa nazvombo zvehondo. 2017 musuno uyu wakadzingana vanenge vachizikwa gwara remusangano. Unoona angatizi mutungamiri wavamugabe vakasudza kuti ausi gwara remusangano. Saka vaSnowball ndiri kufanira kuti zvinhu zvezvora nhasi ndiri kuwirirana nemashoko avo kuti shuwa zviri kuita kuZANUPF hatingazvifananidzi nezvekumapato anopikisa. Mapato anopikisa kune kakusawirirana, asi vanhu vangafamba negwara rimwe vachiziva kuti zviri kuenda kwakati. Ndosaka mukatarisa chinda kwatiri kuenda kumaelections mberi ukuku ZANUPF inenge ichitonyuta. Munoona ichitozama kutombudikidza kodzero dzevanhu ichivharira vanhu mumatirongo. Takaona vana Timbonga ari mujere musuno uyu. Inyaya yekuti vari kuziva kuti aiwa tinogona kunge tine kirikidhingiza dzakaita.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamakomborero aruzivishi vari parunhare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki muZANUPF vaSnowball tongogara vari parunhare muHarare neStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri wenyika vaJoe Biden vari kuregerera vasungwa vanoda kusvika kuchiuru nemazana mashanu kana kuti 1500 vaimbopika kumajeri vakazoburitswa vachinzi vapedzere mitongo yavo vave kudzimba munguva yeCovid-19. VaBiden vari kuregerera vamwe vasungwa makumi matatu nevapfumbamwe vanonzi vakapara mhosva vasingashandisi chisimba. Uwandu uhu hunonzi ndihwo hwakawandisa hwevasungwa vanoregererwa zuva rimwe chete. Izvi zviri kuuyawo mushure mekunge vaBiden varegerera mwanakomana wavo vaHunter avo vakanga vabatwa nemhosva mbiri. VaBiden vari kusiya basa gore rinouya chigaro chavo chichitorwa navaDonald Trump avakakunda musarudzo. Mukuziya nezvedanho iri tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa rePatriotic Zimbabweans vachausi muchineripi Mutama.
Danho iri harishamise, chinongoshamisa chete ndingangoti inhamba yevasungwa vari kunzi vacharegererwa navaBiden. Asi zvisinei hazvo, zviri mukati mebumbiro remutemo reUnited States of America rinopa simba kune mutungamiriri wenyika kuti awanikwe achisarudza vasungwa vari mumajeri emuAmerica vane kodzero yekuwanikwa vachiregererwa. Zviri kwavari ndikangoti vachishanda naAttorney General vachibatsirwa papfungwa kuti vanokodzera kuregererwa ndevapi. Vasati vabuda mukutungamirira kwatiri kuona muAmerica temu yavo yava kupera.
Tinoona kuti izvi zviri kuuya mushure mekunge vaBiden varegererawo mwanakomana wavo vaHunter Biden. Munoona zvichisiya papi matanho iwaya?
Apa zvaita sekambudzi kanonzikanodzika pakakasungirirwa. VaBiden vangotora mukana iwoyo kuti vabva vangobatanidzira mwanakomana wavo nevamwe vasungwa vose varipo vakawanda vanga vakanenerwa dzimwe mhosva kuti vabva vaita sei vavaregerera. Kuti zvisanyanyoratidza kuti vakawanikwa vachishandisa masimba avo zvisina mwero. Asi kazhinji vanowanzoshanda nemagweta avo achivabatsira kuti vawanikwa vachitarisa nyaya yoga yoga kana kuti mhosva yoga yoga yakaparwa nemunhu vachitarisawo kuti mhosva dzacho dzakanyanyooma zvakadini kana kuti dzaive mhosva dzakafanana nemhosva dzevainzi vanobatwa pamwe nembanje. Ezvino tinoziva kuti muamerica mbanje dzava pamutemo, unokwanisa kutenga mbanje asi yaunotenga yave nemwero yayo yainopiwa. Saka vazhinji vacho ndeve mhosva dzinoenderana nezvekuputa zvinodhaka.
Takanzwawo vakamirira kutora chigaro chemutungamiri wenyika muamerica vadonald trump vachitiwo vacharegerera vanhu vakawanda zvikuru vakasungwa nenyaya yechekuve nechekuita nemhirizhonga yakaitika pacongress. Munoona zvichisiya america papi izvi?
Zvichasiya america iri parumananzombe panyaya yezvebumbiro remutemo, nekuti kugara nekugara tinoziva america iri nyika inokoshesa bumbiro remutemo. Saka apa tinoona kuti nyaya dzematongerwo enyika dzakuwanikwa dzichikurira bumbiro remutemo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato repatriotic zimbabweans vachausi muchineripi mutama vari parunhare mumaryland muno muamerica nestudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pastudio 7 apo sei inini ndinoda kungotaura namunangagwa kuti nyika iyi haisi kurema here kuitonga, nekuti isu tirikuona kuti izozizi kunana karuru kunoku hapasati pamapuwa kana zvipfumbudzi. Toona po nyika kubhadhara zvikwereti zvacho zvakungotaura, munozvikwanisa here kuzvibhadhara? Asi munotengera vamachifi motikari zvikakarara, mupedza mari nezvinhu zvisina badza. Panobhadha zikwezi kuna World Bank nekuona IMF nekuti African Bank. Saka zvinhu zvakaoma izvo. Vanhu vari kufa nenzara wofiya. Takapedza kuora muna September apo taipuwa 25 kg yechibage pamhuri unongone vana 5. Nyika yekurema.
2030 yava munangagwa kunenge kusisina miti. Kuda ndio vision 2030 zvavari kuzama kutaura. Kunenge kusisina miti, vanhu inenge vapedza nokuvesa nokuda kwedambudziko ramagetsi munyika. Ndio vision 2030 yavari kuda. Sezvo umwe akamboimba achiti magetsi auya uya zvine pawa, manje acha akuenda zvine pawa.
Pakaipa pakaipa, ukaona nyika yatadza kubudirira nemaminerals ari more than 60 minerals. Nyika yatadza kubudirira nefarming. Ozonzwa kunzi nyika yaakuita mateksi papitsa nechikeni, yoteksa zvakare vanoita gambling, vanobhejera. Ziva yekuti vatiri kuenda hapana, hapana, ende chinozikanwa hapana. Kune dzimwe nyika kumaeuropean countries kana mutungamiriri kana kuti vanotungamirira vakundika kusvika pakadai, wanongotaura wobva pachitsvimbo kune vamwe kuti vaitewo manew ideas. Zvarema, aiwa zvaremera kumusoro setsvimbo.
Kudai takwanisa kupiwa kwanisiro zvokuti tikwanise kushanda pamabasa edu emaoko atiri kuita, tinerima miriwo nezvakasiyana-siyana. Saka mbeu dzinotipa mari chaidzo chaidzo, tina zvikwanisiro zvokuti tikwanise kutanga kudzishanda. Saka tine chichemo kune vanobatsirawo vai kuti ngavatibatsirewo tikwanise kusimudzira purojekiti dzedu, tikwanise kuraramisa mhuri kuno nzara.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nhasi tiri kutarisa kusvika kumagumo kwekucherechedzwa kwemazuva 16 ekukurudzirwa kupedzwa kwemhirizhonga yakanangana nemadzimai pamwe nevanasikana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp nhamba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Dare reSenate rinopasa bhiri rekubvisa chirango chemutongo werufu reDeath Penalty Abolition Bill. Kanzuro yeHarare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kunyuka kwechirwere ichi muBelvedere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonika ine mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina Standikile Musanga.
So kuisika tisenda wa ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela imsakazweni we Studio 7. Namhlanje ke ngolosini mhla ka 12 kumpalakazi 2024, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, idale le Senate lamhlali pasise ukukhangelelwe kuba umthetho wokuqeda ukugwetshelwa kwabantu ukuthi balengiswe i-death penalty abolition bill. Abazali abalabantwana abalobulili obungacaciyo sebemanyene lenhlanganiso ezilela amalungelo oluntu basungula umkhankaso lesihloko esithi Free to be me olenjongo yokulimukisa abantu ngamalungelo alaba bantu ukwenzela ukuthi umphakathi ubemukele. Isiphathamandla senhlanganiso ye-International Organization for Migration, unkosikazi Amy Pope, uthi eleZimbabwe kumele lize lendlela zokubona ukuba abantu abalolwazi lwaphezulu kabaphumi elizweni besiya kwamanye, esithi lokhu kulakho ukuphazamisa ukuthuthuka komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye zizazizwa kuwona lo msakazi. Umqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, IOM, obethekelele eZimbabwe okwamalanga amathathu, unkosikazi Amy Pope, uthi amazwe asemhlubulweni we-SADC kumele asebenze ndawonye ukuze alungisise indlela zokungena lokuphuma elizweni ngenjongo yokuwathuthukisa, kubika umlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma lentatheli zindaba, unkosikazi Pop veze ukuba useqhube imihlangano labantu abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, umphathintambo wendaba zezisebenzi umnumzana July Moyo lenhlanganiso ezizimeleyo. Uthe emhlanganweni yakhe ukuqakathekise kakhulu ukuba kube lokusebenzelana phakathi kwamazwe asemhlubuleni we-SADC ukuze basebenzise indlela zakulezi nsuku ukubona ukuthi bangaki abantu abaphumayo labangenayo elizweni.
The possibility is to work with the minister and other members of the government to
kumalanga amathathu nikwele Zimbabwe kunengi esikuxoxileyo okugoqela ukuba sibonisane ngendaba zokuphuma lokungena emazweni.
Uqhubeke wathi eZimbabwe kumele lize lendlela zokubona ukuba abantu abalolwazi lwaphezulu kabaphume elizweni besiya kwamanye, esithi lokhu kulakho ukuphazamisa ukuthuthuka komnotho. Unkosikazi Pop uthe eZimbabwe kumele lize leziqondiso zokubona ukuthi abasakhulayo bayasekelwa ekwenzeni imisebenzi yezandla, esithi lokhu yikho kodwa okungenza ukuba eZimbabwe linciphise inani labantu abaphuma kuleli. Uthe uyathokoza ukuba loba nje eZimbabwe lilendubo zalo kulabantu abavela kwamanye amazwe abagcine enkambeni ezifana leTongogara, Waterfalls naseChipinge. Incithi kundaba zokungena lokuphuma kwabantu elizweni zivumelane lonkosikazi Pop, zisithi kumele elizwe lize lendlela zokuba abantu bengaphumi elizweni. Enye yalezi ncitshi esebenza nenhlanganiso ye-Wenela Association ngumnumzana Peter Siduli.
Kumele ilizwe liqakathekise ukuba abantu besebenzi belapha lokuba abantu beZimbabwe bayathola imisebenzi kuleli ukuze siphungule immigration. Imisebenzi ekhona kumele ibhadalwe iholo elithenga.
Usekele ngumnumzana Onias Ziwonye osebenza ekolishini yeBindira University.
Kumele uhulumende asekele abasakhulayo abaqeda izifundo zabo ngoba bakuxotsha abantu kuleli. Akulokunye ngaphandle kokuswela umsebenzi. I-IOM kumele isize ekupheni uhulumente ulwazi lolu.
EleZimbabwe libikwa lilabantu abafika izigidi ezintathu abaselizweni laseSouth Africa kuphela, ukuthi iningi labo lisabalele emhlabeni wonke emazweni agoqela ele-United Kingdom, Australia le-America. Kolunye udaba, idale le-Senate lamhla lipasise okukhangelelwe ukuba ngumthetho wokuqeda ukugetshelwa kwabantu ukuthi belengiswe i-death penalty abolition bill. Lokhu kuza ngemva kokuba idale le-National Assembly lenza okufanayo ngenyanga edluleyo okukhomba ukuthi abantu abaseyi kugejelwa ukufa. Ingcitshi zenhlanganiso Amnesty International zithi lokhu kwamukelekile ngoba isigwebo lesi siphambana namalungelo oluntu. Lokhu kukhulunywe unkosikazi Nokholo Matshazi emele iAmnesty International.
Sikhuthaza umongameli welizwe ukuthi aqakathekise isinqumo lesi, asayine ngesikhathi kungekhatshana. Njalo wonke abagwetshelwe ukufa baguqulelwe izigwebo zabo kube ngezeminyaka. Isigwebo sokufa siveza ulunya, udlakela, njalo sehlisa isithunzi salowo ogwetshiweyo. Isigwebo lesi kasifuneki emhlabeni wonke jikelele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wathi umthetho lo ufanele ngoba laye kasithandi lesi sigwebo njengoba wake wasithola ngesikhathi sombango welizwe labamhlophe. Elezimbabwe lagcina ukwethulela abantu lesi sigwebo ngomnyaka ka-2006, njalo okwamanje akula muntu osethe wathatha umsebenzi lowo. Iningi lisithi kumele kube lendlela zokuthi abantu abadala amacala bejeziswe ezifana lesigwebo sokudilikelwa lijele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abazali abalabantwana abalobulili obungachaciyo sebemanyene lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu basungula umkhankaso lesihloko esithi Free to be Me, olenjongo yokulimukisa abantu ngamalungelo alaba bantu ukwenzela ukuthi umphakathi ube mukele. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu abalobulili obungacaciyo lithi liyahlukuluzwa ngumphakathi, njalo lokhu kumele kuphele. Unkosikazi Sithokozile Ndlovu uthi ukungamukelwa komntanakhe ngumdeni lomphakathi sekamdalela izifo.
Oyilesbian, oyinkazana, ole-24 years. Indaba yokuhlukumezeka ngenxa yekondishini yabo yamphatha kabi kakhulu mina, ngoba ngagcina ngibanjwa imikhuhlane yesiziyo, ngabanjwa inhliziyo, ngabanjwa i-BP because kwehlule kubuyamukeleke emulini.
Unkosikazi Hleziphi Hadebe uthi waxotshwa lapho ayekhonza khona ngenxa yesimo somntanakhe.
Nomntana edlika umphethi nezihlobo zingiphethi zindlela ukuthi akuzophila njani. Kwakunzima kimi but nothing no problem. Ngizoma lo mntanami nomtshado wami waphela, ukufundisa baphela, izihlobo zangingathi malini kancane. Kumele umntanami ngoba nxa umntanami ehlaba umkhosi uthi mama lo, ngimekele ukumbela umntanami uthi mama lo uzakulayilelwa bani.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Phathisani Tabengwa usola ukuhlukuluzwa kanye lobandlululo olubhekane lalaba bantu.
I think ama church should be more involved because ngibona ngani ama church yiyo instigator mbe ya promote ukuhlukunyezwa kwabantu be-LGBTQI. I-acceptance khonokhani ukuthi kuthiwa amadimoni yimimoya mbe kuthiwani ama-church phela kuyabe kuthiwa yimimoya yi-spiritual what i-deliverance and khonokhani kuyangena engqondweni zabanye abantu kugcine sokupromote ukuthi kube ne-violence against abantu laba of which mina I think should be the other way around.
Umfundisi Ronald Matongwe owenkonzo ye-Metropolitan Community Church usona udlakela lobandlululo olujonge ama key populations.
Njengebandla siyamelana lokuhlukuluzwa kwabantu kungakhathelekile ngezimo zabo, ngoba isisekelo sombuso asilabandlululo, asilakumindezela ngitsho. Le mabandleni okholo akumelanga kube lobandlululo lwabantu ngokuba uKristu wafa wavuka esela umuntu wonke akazange wabandlulula.
Umnumzana Mnyaradzi Mkandla obona ngokuqhutshwa kwenhlelo e-Advocacy and Research for Men in Zimbabwe uthi basungule uhlelo lokulimukisa uZulu ngamalungelo ama-key populations bemanyane lenhlanganiso ezimbalwa olulesihloko esithi Free to be Me, ngoba laba bantu bahlangana nobunzima emakhaya abo lasemphakathini.
Ukhankaso lolu esilalo lapho sikhangelele umphakathi, ukufundisa umphakathi ukuthi umphakathi ube kwazi ukuthi hayi, singakhangelani phansi, sonke singabantu, singabi lodlame, singabi nenzondo. Lapho sifuna ukuthi umphakathi ube kwazi ukuthi singabantu sikhona emabandleni sikhona ezimulini eziningi lathi singabantu belizwe lethu leZimbabwe ubandlululo hayi asilufuni.
Unkosikazi Monica Mutswangwa umphathi ntambo obona ngendaba zabesifazana lentuthuko uthi uhulumende weZimbabwe wenza konke okusemandleni akhe ukumelana nodlakela kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Inhlanganiso ezigoqela iGirls, iVovo, iSRC lezinye ezweni yizo ezizaqhuba uhlelo lweFree to be Me zisekelwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Iofisi yenhloko kahulumende weIsrael umnumzana Benjamin Netanyahu lamhla ithe ibutho lelizwe lakhe lizahlala likhona leSyria endaweni eseduzane leGolan Heights eyibuffer zone kuze kube lesiqiniseko sokuthi bavikelekile. Ibutho leli ligxile kuleyo ndawo kulandela ukugenqulwa kwakalowo wayengumongameli walelo lizwe umnumzana Bashar al-Assad. Iofisi le ithe ayisoze ivumele amaqembu e-jihad egcwala kuleyo indawo esethusela abantu be-Israel njengalokho okwenzakalayo ngenyanga ezimbalwa ezedluleyo. Osekhethwe ukuba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump usephiwe inhlonipho yokuba ngowesilisa olohlonzi kulomnyaka i-Person of the Year yi-Times Magazine okungokwesibili. Njalo uchaya insimbi lamuhla ekuseni eNew York Exchange njengesiko lalokho. Umnumzana Trump wamukele ngenjabulo linhlonipho ebiqondiswe kunqobeni kwakhe kukhetho, kubika abezindaba abe-Associated Press. Abanye abamukela inhlonipho efanayo bagoqela owayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama, umqondisi wenkampani yeMeta umnumzana Mark Zuckerberg, upapa weRoma uPope Francis lomongameli Volodymyr Zelensky weUkraine. Uhlandla lethu lengxoxo mpikiswano lamuhla sihlaziya isimo sokunanzwa kwamalungelo oluntu elizweni ngemva kokuba eleZimbabwe seliqanjwe njengelinye lamazwe angahloniphi ilungelo loluntu kuphenyo olusanda ukuqhutshwa inhlanganiso yeCivicus kunanzwa usuku lweInternational Human Rights Day kuthange. Phezu kwalokho inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights layo ithe ikhathazekile ngokwephulwa amahlayana kwamalungelo abantu elizweni lanxa ugatsha lukahulumende olweZimbabwe Human Rights Commission lusithi lonyaka kube lentuthuko ekuhlonipheni lelo lungelo elizweni. Kambe ngempela liyephulwa ilungelo loluntu eZimbabwe. Sixoxa lomnumzana Solani nje emnyama moyo kubandla le-CCC njalo engusenator endawonye lomnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezanu PF eMathebeleland South onguye umqalisiziba.
Inhlanganiso lezi eziningi ezingabe zizimele zodwa zinhlanganiso ezingabe zivele zisilwa kumbe zikhokhelwa ngabantu abangabe bengathandi ukuba khona kombuso we-ZANU-PF okhona. Kuzindlela futhi njalo zokuthi bona bangabe bephiwa izimali ngamanye amazwe abavele befuna ukudiliza leli lisa. So ngaleyo ndlela zawufumanisa ukuthi khona into zonke ezingabe zikhuluma lezana yizo ezingabe sezikwenza ukuthi iZimbabwe irenkwe njengokuthi yilizwe eningananziyo ngathi ukukhululeka kwabantu kumbe ilungelo labantu. Ama-organization thina ngeza leZANU-PF siwakhangela ukuthi angabe ubani akhokhelwa ngobani akhipha lokhu nalokhu inhloso kuyizithini, kodwa uma usuyasusiya kwi-ground udingisisa sisibili ukuthi abakhuluma ngakho kuliqiniso yini. Uzafumana ukuthi kuyabe kuyizinto ezivele zine-politics phakathi.
Ingxabe isikuwe Nomzana Moyo.
Akulako ukukhululeka okukhona. Abantu noma behleli bayesaba besezweni lakibo, njalo sihloniphe nabantu abalilwelayo ukuthi nabantu labo babe nelungelo. Ngiphinde ngithathe isitance abamaloya amela ama-human rights eZimbabwe ilungelo labantu ukuthi hhayi bo ilizwe lakithi lisasemuva kakhulu alinandi imithetho imigomo eyafakwa ngoba ngangicabanga ngo 2013 kwaba isikhathi sokuthi khona ku-adopte i-secondary suture lapho kuzabharantiwa okuzakhulunywa ukuthi ama-human rights efakwe ukuthi kube ne-freedom of speech. Izini ama-political parties esinawo wonke abezazi ukuthi njengama-political parties eZimbabwe kabahlukunyezwa kodwa sibona ukuhlukunyezwa okukhulu.
Ungathini ngamazwi akhulunywe ngumnumzana Moyo?
Umnumzana Moyo uyakhuluma naye njengokubona kwakhe akubona ngelisho lakhe okuyibona ngangiwadingisisa zakumanje ukuthi thina njengelizwe leZimbabwe abantu abaningi ekufundeni bakhululekile ukuthi bahambe ezikole sikhayela ekufundisa kwabantwana. Umuntu wonke uvunyelwe ukuthi akhulume ngendlela afisa ngayo kodwa abantu bomthakasiwa bayibange ukuthi babefuna bakhulume ngaloba yiphi into kwesikhathi esonke lokumwe kodwa iyalimaza omunye umuntu laphana. Abantu ngasebebophisana bebodwa ngale babe sebesifaka ezinye izinto phakathi. Okuyikho kona bakutsheye ukuthi khona bayindezelekile abakhululekanga kuyabe kuyikuphi. Ngendlela umuntu abantu sebakhetha bona ukuthi ilizwe leZimbabwe lime ngelingeliselekiye bani ngelisa bathintini. Okwabona kwabakhalela ama-sarishi akudisturbi yini ilungelo lomuntu ukuthi umuntu ufanta athole ukudla umuntu ufanta athole isikole isekelo elivela kwamanye amazwe akuqamuli yini ilungelo labantu sengiqamula eZimbabwe umeni kuyazasethithina yini ngazasethithini khonapho ukuthi yona inhlanganiso leyo kukhona yini eseke yama yamelela umuntu wekanda lezantrade uma sekuthe waba leprogram okuthi bayama laphana bathi ye siyamdifenda. Ikhona i-situation enjani thina esikhona kubanda lezantrade sifuna uhulumende ezamile kakhulu imizamo yokuthi abantu balinga njengendlela efaneleyo abantu basenjengendlela efaneleyo.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Moyo.
Ngayesithi ama-organization amaloya abamela abantu bezanu-P_F enkwaziyo bamela abantu bezimbabwe abahlukumeziweyo abantu bezalo bazahlukunyezwa ngubani. I-African Union ngemhlubulo wethu we-SADC wakhuluma lezimbabwe ukuthi bathi bezame ngendlela eziningi zokuthi bamphuve indaba ye-human rights. Nama-organization akhuluma ukuthi bafaka i-pressure ukuthi hhayi bathi liyabona nje ukuthi kalilandeli indlela lifula ilungelo labantu ngakubona khona ukuthi khona kuvela kusebenzi bese indaba yama-sanctions. Mina andinginile themba lokuthi abantu labamele befundiswe ngeqiniso ikakhulu abantu bezalo phela akusiyona i-opportunity yadinga ama-sanctions. Ama-sanctions bazidingela bona ngesikhathi bethanda singena ezimpini ngamanye amazwe bangena empini ye-DRC benesikhathi bekhipha uhulumende we-DRC kufaka uLawrence Kabila. Ama-orange countries akhuluma labo abatshele ukuthi lingene endani e-wrong yikupha la ma-sanctions njalo ama-sanctions lawa akuso ma-sanctions eZimbabwe mhlambe ngaba ama-sanctions eZimbabwe njani wona kuma-individuals. Amabizo abantu jenise ukuthi khona labo bantu babayenza ku-wrong kwaseZimbabwe i-corruption yeyama-sanctions kwathi ama-diamond ngathengiswa ngama-sanctions kathi angaphi lawo ma-diamond nxa engathengiswa. Yibo ngakutsho ukuthi indaba yama-sanctions akebesithiwe akufike esabi zama-sanctions njalo bayahamba bona amanye amazwe bathengisa into abafuna ukuyithengisa kathesi izimali zinikwa abantu izimoto zidingelwa abantu ngama-sanctions. Ilizwe lethu lilama-minerals umhlobo lomhlobo kuyamayinwa kuyangaphi konke lokhu ama-truck adlule emabhoda ehamba ayangaphi ngama-sanctions. I-ZANU-P_F ibuye ngobhe emazambiko so kathesi thina sesifela yeni-ZANU-P_F ingena emazweni amanye esinokulungisa kwesifuna ukuthi kulungise ilizwe nakithi laseZimbabwe. Umfowethu Malaki kakhe hlale ke cabange or ebusise kahle bazamtshela ukuthi hhayi abhotshina sitele thamasanjini. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Solani nje Mnyama Moyo, ilunga lebandla le-CCC eMathebeleland South, njalo engu-senator obexoxa ecingweni le-Studio 7 endawonye lo mnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla le-ZANU-P_F khona le njalo eMathebeleland South. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden namuhla wesule izigwebo zabantu abayinkulungwane elengxenye i-1500 abadala amacala amancane achiyeneyo. Abantu laba babotshwa ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19 Vapika abasebe kululwa ukuthi bayiqedisela izigwebo zabo ngekhaya. Umongameli Biden uphinde waxolela njalo amacala abantu abangamachumi phose amane i-39. Uthethe inyathelo elifanayo kunsukwana ezedluleyo, waxolela indodana yakhe uHunter, yena obeselinde ukugwetshwa ngemva kokufunyanwa elecala lokuhluleka ukuhlawula imithelo kanye lelokuthenga umbhobho ngaphandle komthetho. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tim Muringai.
Ama-presidential pardons lawa aqakathekile ngoba kaningi abantu babegwetshelwe iminyaka because abanye abala ma-representation amaningi. Singakhangela abathi ngama-low income earners yiba bagcwele emajele yona lawa ama white collar crimes bakuma minimum security prisons benza izinto ezilula nje ma ungatshontsha imali eningi ongayenza amacala uthathe isigidli lezigidli zemali ukugwetshwa kwakho is not as long as umuntu mbeni obhema imbanje or ethengisi isidakamizi or something like that. So khonokho akuyenzileyo ukupardona ukuyekelela abantu laba for ama commutations ama sentence awo is very very helpful ngoba labo bangangena etilongweni bala ama programs angathiwa ayabancedisa to reintegrate into society. So lokho vele kuqakathekile for a president to do ma ese salele isikhathi esifitshane. It's a tradition eyenzakala lapha eMelika ukuthi bayayekelela abantu laba or change their sentences ukuthi abe lula babuyele emulini zabo and whatever. Okunye okuqakathekileyo kumele sikukhangele, it's not violent crime or abantu ababulala abantu and all this other stuff. So khonokho it's just ama-crimes anje engakhulumileyo kuqala laphana.
Bakhona abanye abasola uBiden ngokuxolela indodana yakhe, uthini ngalokho?
Njengobaba I don't blame him ngoba siyakwazi ukuthi ma ubaba wakho or umama wakho is a politician in any country in the world bakukhangela ngamehlo ahlukene labanye ngoba babe expecta ngantho abantu aba duzane lo inkosi uJesu Christ. But siyakwazi ukuthi abantwana labo bayawona. So mina hayi angiboni kule problem okunika ipardon ayenzileyo kuHunter indodana yakhe. Ukusolwa akwenziweyo ngama-Democrats lama-Republicans vele it comes with the territory. Akula into ezayenza ngumongameli welizwe that is going to please everybody. So khonapho ngithi hayi he has to take it on his chin ephonga ukuqhubeka ehambe ngoba yena ngubaba kaHunter and Hunter has been through a lot of things in his life. So singakhangela khonapho mina ngiyathi he did the correct thing. Local power yangkhona ngoba ma usuphumile you cannot expect umuntu ongenayo ukuthi ancede umntwana wakho from going ejele with things like this. So ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe zeMelika obexoxa lo ntungameli Nkomo we Studio 7 ese Ohio khonapha eMelika. Sobe isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Yishona njani basakazi? Bantu bakithi into ehluphayo elizweni lakithi inye, asinazo inkokheli eziqotho eziphikisayo. Lingabheka ngale koMozambique, inkokheli eziqotho sisaze siyothola utshintsho elizweni lakithi. Nyakana sathola inkokheli eziqotho, lezi inkokheli esinazo ezithi ziyaphikisa, hayi akula nkokheli lapha, ikudlala ngabantu lapha. Ungeke uthi ucabanga ukuba yinkokheli yeqembu eliphikisayo elizweni lakithi, kodwa ucabange ukuthi lizwe uzaliphakelwa njengepleyiti, uphakelwa ipapa. Ungeke kwenzeke lokho. Ungeke uthi wena uzaba liqembu eliphikisayo, uthanda i-comfort zone, ikudlala ngabantu lokho.
Siyabingelela siyabonga. Umbuzo enginawo ngokuthi uHulumeni Ncube losengezo Chabangu bangabantu besintwini besihlaza kangaka besenza amampunge bacabanga ukuthi bayini. Ngoba vele ngabe bayahlangana bebe into eyodwa ngoba bazimbila zanhlabanye. Bayinto ezana, bayi agent ezana bonke bobabili. Bengatshoni besikhohlisa bethi bazakwenza inkantolo. Inkantolo kabani? Inkantolo ezana kuyadlala ngabantu ukuthi thwaba ngamacele. Amacele aphikisa ubani? Bayizana nje uHulumeni Ncube kabe nguminister wezana nje. USengezo Chabangu ayishanyele shanyele le headquarters yezana behlukane labantu. Vele kahle kahle into yabo nje labo nje kuzwa nje igama lokuthi Sengezo Chabangu uHulumeni Ncube kuyasinyanyisa nje into eZimbabwe nje njengoba injalo nxa abantu abangamahaka bafuna ukudla okungapheliyo abanjengabo uHulumeni Ncube labo Sengezo Chabangu bebulala abantu beZimbabwe bafana nentwala ukuthi bancele igazi labantu abavele sebezikhathalela abantu beZimbabwe behlupheka behlutshwa yindlala behlutshwa yisomiso since 1980 bangabasenzela amampunge thina basinyanyisa.
Studio 7, Studio 7, ambingelele, ngumzodla na umpofu, jayla, bayi bantu, bayi bantu. La bantu bezanu pike, faba jonji kolide. Unganja ande mazaweza, kwa ngapande wa maza, zikatwe, zibuye, back to Zimbabwe. Zisiza wanja basupega, wadungu simu kwako. Ungaba kanjani, ya bonga.
Yebo, Studio 7, njani, haime nanje. Angazi ukuthi why lokho kukhulunywa ngabantu singeke sizwe nje kuthiwa hhayi sizwe imibono yenu kwenzeke ukuthi nokuthi ngale nto ebeniyikhulumile anilandeleli kuyakhulunywa nje kuphela kuphelele emoyeni sazakhulunywa okunye imibono yabantu bayikhulume nje kuphelele emoyeni.
Estudio 7 salibonani livuka njani labalaleli uChamisa sewaqhuza ukunyawo abalandeli bakhe enindebele omfoka Sondumba. Abasela direction ngangibahlala mbatshela mina ngisithi kona uChamisa uzolishiya esigangeni. Chamisa manje uqhuzukile lisesigangeni madoda. Mzamo bani elisazowenza ukuthi lingene la nekhethweni. Khokhelweni uqhuzukile.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lanili lakho kusithumela yeni imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Malifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp. Fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulivikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel kuWhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Leyiva laleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ningakhohlwa uyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esicubungula ukuphathelane lokuqeda ukuhlukuluzana ngobulili i-gender-based violence. Sikhangela ukuthi umkhankaso lo uqhutshiwe kuyona le iviki. Lolo luyabe luluhlelo lwe-Women's Round Table olulandela lona lolo. Olivalelisayo kimi ke usithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.